This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera, Nyamavhuvhu 23, 2014. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Chivanhu chedu nepachishona pedu kuti unenge wakangotarisirwa kuti mukadzi ndo mukicheni. Ukazoonekwa wakuita zvepolitics unenge wakureurirwa wakuongororwa kuti mukadzi anoda zvoita murume. Kwozoita negative publicity yekuti unobva wangosvonongora wongotora zvisina kunaka. Kwoita bungozozo rinoitika dzimwe nguva violence iyaya. Unoona kuti vakadzi vanenge vakutotya nekuti unenge wotyira mhuri yake nevana vake.
Zesin inoti nyaya yemhirizhonga nezvimwe yokanganisa madzimai kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika.
Ndakazokwanisawo kufambisa matsamba angu kubato remdc ndichingotedzerawo zviri mubumbiro remutemo remdc. Saka pakazogarwa pasine tribunal yenational wakazondiona iwo ndiine mhosva, asi pamhosva yandandapara wakazoisuspenda wakati ndidzokere futi mubato ndishande nawamwe mubato.
Meya weguta remutare anoti atambirwa zvakare kuva nhengo yemdct. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN svondo rino range riine musangano wekuzeya zvikonzero zvinopa kuti madzimai asapinde munyaya dzezvematongerwo enyika. Musangano uyu wakapindwa nemadzimai kubva kuZANU-PF nemapato anopikisa anosanganisira AMDC, MDCT, Mavambo nemamwe. Musangano uyu wakaitirwa kwaMutare. Nyaya yemhirizhonga ndiyo yakaonekwa kuti inonyanya kukonzera kuti madzimai asapinde munyaya dzezvematongerwo enyika. Asi pane zvimwe zvakawanda zvakakurukurwa pamusangano uyu. Mukuzeya zvikonzero izvi tabata mukuru weZESIN amai Rindai Chipfunde Vhavha.
Matambudziko anokwanisa kungoendera nezvemutemo izvo zviri zvinhu zvinenge zvichida vaya vakafunda kuti vafundisewo vamwe kuti mutemo yacho inofamba sei. Kwoita chivanhu chedu nepachishona pedu kuti unenge wakangotarisirwa kuti mukadzi ndo mukicheni. Ukazoonekwa wakuita zvepolitics unenge wakureurirwa wakuongororwa kuti mukadzi anoda zvoita murume. Kwozoita negative publicity yekuti unobva wangosvonongora wongotora zvisina kunaka. Kwoita bungozozo rinoitika dzimwe nguva violence iyaya. Unoona kuti vakadzi vanenge vakutotya nekuti unenge wotyira mhuri yake nevana vake. Kwozoita ukatarisa mapolitical parties imomomo pai panokukwidzana maprimary elections uye zvine maeleki zvinoda mari, asi vakadzi vedu akawanda madzimai vanenge vasina mari iyoyo inenge ichidiwa. Kwozoita kurejesa kuya kunyorisa kuvhota nowa unobvunza kuti unechitupa here unenge wakazochinja zita rako pakuroorwa. Izvozvozvo dzimwe nguva kuvakadzi zvinenge zviri purosesi dzisiri nyore kuti panonyoreswa dzimwe nguva vanenge vari bhizi vachibika vachiita mabasa omumba. Saka takangoona kuti zvakawanda zvinoafekta vakadzi zvinoda kuti zvinge zvigadziriswe pamutemo uye zvinokungoudzwa kufundiswa kuti vagoziva kuti zvinofambiswa sei kuitira kuti vawande vanoparticipata mupolitics.
Asi muri kushandawo here nehurumende pakuedza kuti zvinhu zvinge zvichichinjwa kana kuti nevedare reparamende?
Hongu, iyo workshop yatotaura takaita kwaMutare kubva nomuvhuro kusvika nechitatu. Tanga tine mapato akawanda chaizvo nevatungamiri vedu vomuparamendi madzimai nemawomen's league representative akauya. Izvi taitozviitira kuti vazvinzwirewo pachavo nokutaura experience dzavo kuitira kuti ivo vari muparamendi vagozvigadzirisa kuti zvinge zvakarerekera nokusimudzira madzimai nokutiwo vange vanokurudzirwa kuparticipata mupolitics izvo.
Mukuru weZESIN amai Rindai Chipfunde Vhavha vari parunare muHarare. M Meya weguta remutare vatatenda namarare avo vainge vambodzingwa muMDCT vachinzi vainge vazvidza bato iri nekutora chigaro chameya zvainge zvisina kuropafadzwa nebato vanoti vadzorwa mubato. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai nezuro vakazivisa kuti vamwe vainge vadzingwa mubato iri vakasununguka kuti vange vachidzoka uye vacharegererwa. Muguzeya nyaya iyi tabata vanamarare.
Ndakadzoka mubato reMDC chokwadi. Kubva pandakambosangana nedambudziko gore rapera muna December apo pendakanga ndanzi ndadzingwa mubato mushure mekunge ndakwikwidza pachigaro cheumeya. Ndakazokwanisawo kufambisa matsamba angu kubato reMDC ndichingotedzerawo zviri mubumbiro remutemo reMDC. Saka pakazogarwa pasine tribunal yeNational wakazondiona iwo ndine mhosva, asi pamhosva yandandapara wakazoisa suspendo wakati ndidzokere futi mubato ndishandiri nawo umwe mubato.
Muri kunzwa sei nekutambirwa kuti mudzoke kubato?
Ndikufara zvikuru Ngoma Blessing. Ndikufara zvikuru nekuti dambudziko randakasangana naro idambudziko rakakonzereswa nevaimbova chairman weMDC Manikana Province vainzi vamagara Ngoma. Avo vakanga vaita zvavo zvepamusoro vasina kukonzwata vamwe wese pakutsaridzwa kwameya weguta reMutare. Sezvo munoziva vamagara Ngoma vakazoguma vaenda kurenewal timu yavanatendai BD.
Asi hamuna kumbobvira madaidzwawo here neiwe renewawa?
Inini neverinyuwa ndaudaidzwa nekuti vanhu verinyuwa ndovanhu vandairwisana nawo kubva ndisandaita meya. Saka handina kumbobvira ndadaidzwa neverinyuwa.
Kune vamwe here vari kuenda kuMDCT vangauri murinyuwawo kana kuti vamwe vanga vambomiswa?
Ndine makanzirazi matatu endandakamiswa nawo vadzoswa futi mubato. Ndikanzira Farai Biza kuward 11, kanzira Richard Mufura kuward 16 nakanzira Pamela Mutare kuward 2. Takadzoswa mubato tese ende hapana akanga amboda kuenda kurinyuwa.
Meya weguta reMutare vatatenda namarare vari parunare kwaMutare.
We love you. Saverio. Yeah. Tete Precious. Now we're Chief Giambo. My Isabel. Yeah, man. Ndafadza ma sister. Ndafadza munhu wese ma zvita. Doro tandira pasi ndafadza vari pasi ndafadza kana ma ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada. Makaterera Studio 7.
Waya, muza waya, waya.
Vatereri munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave. Yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rumbo rakanaka kunge tina Muzvare Chiedza Simbo, avo vanotungamira ivo sangano reZimbabwe Women's Lawyers Association rinobatsira vanhukadzi munyaya dzavanenge vachida ivo kunge vachishandisa magweta. Tinokuchingamidzai nemufaro Muzvare Chiedza Simbo pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Muzvare Simbo, mukatitsana nguro here zvinoita sangano renyu? Tinoona kuti munobatsira madzimai, munovabatsira nei?
Isusu tiri sangano remagweta vakamirira kumiririra nekutaura pamusoro penhamo dzinosangana nevanhukadzi. Pazuva pega pega madzimai vakasununguka kuya kuorganization kwedu nematambudziko akasiyana siyana, akasiyana nekuparara kwedzimba, kugovana kwenhumbi after kuparara kwedzimba, kana kuti nyaya dzemaintenance, kana kuti zviya zvenyaya dzenhaka. Vakasununguka kuya kwatiri madzimai ose ari kushushikana nenyaya idzi. Tinovapa rubatsiro pachena.
Ndedzipi nyaya dzamungati pari zvino madzimai akawanda munyika ari kutarisana nadzo dzamuri kupa madzimai rubatsiro pari zvino?
Nyaya zhinji dzinosangana nemadzimai ndedzekushungurudzwa mukati memba pamusoro pekuti kurohwa, kushungawa kushungurudzwa pamusoro pemari, pekuti baba vanonge vachingotora mari havaisiwana kuchikoro, kana kuti kushungurudzwa pamusoro pekuchengeta, kwekuti baba havasi kuchengeta mhuri. Saka idzi nyaya dzatinosangana nadzo zuva nezuva. Uyezve tinoona vamadzimai vanoshungurudzwa nehama. Pakufa kwemurume unoona madzimai achishungurudzwa achitorerwa nhumbi. Izvo ndizvo zvatinenge tichibatsirana nemadzimai kuti vakwanise kuti vaone nhumbi idzi dzinenge dzakasiyiwa nemufi. Tinoonawo zvenyaya yekurohwa kutorwa kwevana vadiki vachiri vadiki izvo zvinozoona zvichiitika nokuti vanouya vanenge vane vana ivo pamutemo futi vakarorwa vari vana tozoona zvenyaya dzokubatwa kuchibharo kwevana zvese nemadzimai dzichinyanyokurumbira zvikuru mukati menyika yedu yezimbabwe
kune madzimai angange akatarisana nenhuna dzamataura idzi vanokuwana ipapi sangano renyu rinoshanda riri papi
tinoshanda tiri kunhawani dzakawanda dzenyika yezimbabwe asi muharare tinoshanda tiri panhamba 175 avenue so madzimai ose anoda kuziva pamusoro pesangano redu kana kuti kwatiri mukati menhawani zhinji dzenyika yezimbabwe vanokwanisa kufona ikoko kuofisi yedu yekuharare kana kuuya panhamba 175 avenue vanokwanisa kurayiridzwa kuti vangaende papi mukati menyika yedu yezimbabwe
kana madzimai ane nhuna dzavari kuda kuti vawane rubatsiro kubva kusangano renyu rezimbabwe women lawyers association vanofanira kutora matanho api
madzimai munhu wese anenge ane dambudziko anokwanisa kuuya kuzimbabwe women lawyers association ouya achiudzwa zvaanofanira kuti auye nazvo panenge adzoka saka anokwanisa kuuya zvake nechitupa chake asi zvakanaka ndechekuti madzimai anokwanisa kufanira kufona kumaofisi zedu vobva vaudzwa kuti vangauya nechivouya neizvozvo vanenge vakabata nokuti neumwe mudzimai ane nhamo yake yakasiyana neumwe mudzimai saka zvinoitika ndezvokuti rubatsiro rwaunopiwa runoenderanazve nokuti dambudziko rako rakamira sei
rubatsiro urwu rwamunopa madzimai runowanikwa pachena here kana kuti pane mubayiro wavanofanira kunge vachibvisa
rubatsiro rwedu runopiwa pachena hapana chaunokwanisa kuuya nacho kana mari kana chimwe chinhu chakafanana nechipo hapana chaanokwanisa kuuya nacho saka kana pane anenge akumbirwa chipo ichi akatosununguka kumhangara kuti akumbirwa mari kana chipo nokuti rubatsiro rwedu runowanikwa pachena
pane kurudziro yamungape here mamwe madzimai angange akateerera chirongwa ichi pari zvino makamirira sangano renyu
isu tinokurudzira madzimai kuti ngavachengetedze vana vechisikana vachiregera kuti vasarege vana vechisikana vadiki vachiroorwa kana kuti vachivaroodza vachivapa kuvarume nokuti izvi hazvizi pamutemo uye zvinhu zvinosungisa tinokurudzirawo madzimai kuti ngaamhangarire hama kana vana baba vevana vanenge vachipa vanava mukuroorwa kana kuti ivo varayiridze vana zvekare kuti kuroorwa uri mwana mudiki ari below 18 years hazvizi pamutemo uyezve hazvibvumidzwe munyika yedu yezimbabwe tinokurudzirawo zvemadzimai kuti vari kushungurudzwa zvingava zvekushungurudzana kwepabonde mumba kana kuti kushungurudzana kwemari kana kuti kushungurudzwa kwevana mukati memba namadzibaba madzimai akasununguka kuti auye kwedu kuzimbabwe women lawyers association uko kwatinovazovabatsira nekuti vawane maprotection order anozovadzivirira mukati pemhirizhonga iyi yavanenge vachisangana nayo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare chiedza simbo avo vanotungamira ivo sangano rezimbabwe women's lawyers association kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
ndatenda hangu
chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nasi tiri kutarisa danho rakatorwa nekanzuro yeHarare rekuti vanoita mabasa ekutengesa muguta iri vange vachinyoresa nekanzuro mukati memazuva makumi matatu kuti vange vachiwana nzvimbo dzekuseenzera kuti tinzwe kuti vanoita mabasa ekutengesa aya vakatambira sei danho ratorwa nekanzuro iri tabata national director wesangano renational vendors union zimbabwe vasamuel wadzai tiri kugamuchirai nemufaro pastudio 7 vawadzai
tinotenda mukoma Jonga nenguva yematipawo
vawadzai tinoona kuti kanzuro yakaita kuti nhengo dzenyu kana kuti vanoita zvekutengesa muguta reHarare vange vachinyoresa nekanzuro mukati memazuva makumi matatu imi sesangano matambira sei danho iri
tinoti isusu tinoshamiswa nekumhanya-mhanya kwakuita kanzuro kuda kuti varegiste mavendors tiri kuti isusu vanga pane nguva yakawanda chose vasati vaita danho iri vakushandisika kuti sevawo kumhanya-mhanya vada kuita zvinhu vachimhanya-mhanya pane nguva ngavatore nguva yavo vanato kuita zvinhu zvakarongeka ende tiri kuti isusu mari yavari kuchaja mavhenda iyi yakawandisa havakwanisi kumaneja mavhenda because mari yavanowana pazuva haigoni kudarika $5 vamwe vavo saka tiri kuti imari yakawandisa ngavatore nguva yavo vanatsokuona kuti vanokwanisa kubhadhara mari inosvika pakadaro ndevapi, vasingakwanisiwo ndevapi.
Tinoonawo kuti kanzuro iri kuti ine urongwa hwekuti inge ichipa vanotengesawa nzvimbo dzekutengesera. Mungatiudza kuti zvakamira sei tichiona kuti nhengo dzenyu kana kuti vanotengesa muHarare chete vanonzi vanodarika zviuru gumi nezvitanhatu, over 16,000.
Inyaya inotishusha iyi mukomajonga, nokuti pakutaura kwatakagara chete asi tiri kuti mavhenda ari kutengesa muCBD yemuHarare ari kupfuura 15,000, uro ari kutoswa 16,000 handitika. Iwo nzvimbo dzavaallocata kana nzvimbo dzavatsvagira mavhenda dziri kukwanisa kungoaccommodata mavhenda 1,000 chete. Saka mvudzo wedu wakuti kuva mumwe wese ava 15,000 vari kuenda kupi kana mangotora 1,000 chete? Vamwe wese ava vari kuenda kupi? Tine mavhenda akawanda, vane alternative here? Ndozvatiri kuti ngavasamhanya, because takukonzera kuti vape vanhu mupesishoma inyaya yekuti vari kumhanya.
Makateerera kuchirongwa Our Lives upenyu hwedu. Kana paine zvamunoda kuti tikurukure muchirongwa chino, tizivisei nekutitumira tsamba mbozha kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kutitumira matext message panhamba inoti 1-202-465-0318. Nhasi muhurukuro yedu tina National Director wesangano reNational Vendors Union Zimbabwe, vaSamuel Wadzai. Mati marakidzwa here kwekunge muchizotengesera avangati mazones avaidentifya kana kuti avasarudza?
Ndo nyaya yangu hombe, nyaya yedu hombe seNational Vendors Union. Zviri kuitwa muchivande, havasi kuda kuti kudira pachena isu sevamiriri vemavhenda, sevamwewo mavhendawo, kuti ndepapi chaipo chaipo pachaenda mavhenda edu. Tiri kungozonzwa zvavakungobuda mumanyuzipepa kunzi vamwe vachaenda pakopakabhana, vamwe vachaenda kuna 40 street, vamwe vachaenda kumarket street. It's not clear. Itiri kuti ngavanatsokukomunicata nesu zvakanaka, handitika tiwanawo mukana wokudzwa mumavhenda edu kuti nzvimbo dzavasarudzirwa nesiti of Harare ndedzidzi dzedzidzi. Zvoitika mujekerere pasina kuvandirana. Kuvandirana kuriko kuri kukonzeresa kucorruption. Saka hazvisi clear, hatisi kunatso kuziva. Asi vanhu vatinogara kuita mameeting navo, vanhu vadirector of work ize vana town clerk. Saka inyaya vanofanira kungobuda pachena, tinatso kuziva so that tinatso kucommunicata nemavhenda, vanatso kuziva kana umwe nomwe fanira kuda kundoapplyira. Kuapplyira tinatso kuziva nzvimbo inoenderana nemacustomer acho anenge achida kuti auyeko.
Ndopedzisa nekubvunza vaWadzai kuti matanho apa amuri kutora pamusoro penyaya iyo yekuti kanzuro yasvika padanho iri isina kunge yagarawo pasi nemi kuti inge ichiwirirana nemi?
Ticharamba tichiita kuti tikwanise kutaurirana nevekanzuro, nokuti chero tikada kuti tivamwe hazvina zvazvinobatsira.
Aiwa vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu, uye tinokutendai vaWadzai nekuwana nguva yekutaura nesu.
Tinotenda mukoma nemukana wamatipa.
Manga makateerera kumukuru wesangano reNational Vendors Union Zimbabwe, vaSamuel Wadzai, muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya, ndokudzoserai kumaoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga Kandemiri. Kambo worayiwa kubva kuna Thomas Mapfumo, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zesin inoti nyaya yemhirizhonga yokanganisa madzimai kuti apinde munyaya dzezvematongerwo enyika.
Thanks, Blessing Zulu. Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 20 UTC, 7:20 p.m. in Zimbabwe on Saturday, August 23rd, 2014. You are listening to Studio 7 live from the Voice of America in Washington.